Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemugovera ndira 28 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chozvimwe pane statement.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastands.
Isusu hatiuriani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana veZimbabwe ende hatiri kudzokera zvaimboitika kumashure zvekuva matungesa zvigamba patauni. Zvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19.
VaInnocent Gonese vanokokera MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANU-PF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa mastands achazotengeserwa vashandi vehurumende kunyange hazvo nyaya yekudhura kwezvinhu zvinodiwa kuti agadziriswe iri kudzorera kumashure urongwa uhu. Asi vasimbisa kuti vashandi vehurumende havasi kuda kuti mari yavo yebonus iende kumastands aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Alexander.
Urongwa hwemastands urongwa hwakanaka chaizvo hwatakagamuchira zvakanaka chose sevamiriri vevashandi uyezve maprocesses acho ekuona kuti zvofamba sei isusu tirimo makomiti acho ari kutoronga. Naizvozvo izvoro kwazvo mastands achapuhwa vanhu. Asi kuti tichitaura kuti bonasi regore rino rinogona kugadharwa nekuti munhu apiwa stendi taona sekuti nguva yacho haisati yasvika pakuti tidaro nekuti masenzi aya haasati apera kuseziswa. Saka zvinhu zvinorema kuti munhu anoda mari nhasi nomuti aiwa uchapiwa stendi stendi yacho isati yavapo asati ane offer letter zvinhu taona zvinhu zvinogona kusagamuchirika kuvashandi uye vashandi vakatokuzaisiraniriri kuti zvinhu zvekuti havakwanisi kusvika svika.
Pane nzvimbo here dzatopo kare dziri kuseviswa pari zvino?
Nzvimbo takaudzwa kuti pane vestatement vanotaura kunoti ikoko vanotaura kuti munyika yose pane chozvimwe pane statement. Saka changa chasara kuti vachitanga kuti vangatanga kusevhisa ndechekuti mutengo wacho wepesenita hasati asvika pakuti tingawirirana. Tiri kuona sekuti uchiri wakakwirira chose. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kuedza kuti vataure nemasupplyers nemamanufacturers kuti vakwanise kuti vaone kuti zvavanenge vachitangisa zvakawanda havakwanisa kuisa mapraizi yavo pasei kuti mutengo idzikire. Uyezve pane two options dzekuti munhu anogona kugadzira stand kana kuti anogona kugana muflat. Saka kuti munhu aise sarudzo iyoyo hunge achiziva kuti stand iyoga zvazoruzana kuti inenge iri mari yakati yesiyamita. Saka ndozvatimisa. Asi kumira kwataita hazvive kuti tangira pane maprocesses mamwe ari kuitwa ekuti zvioneke kuti mutengo wepesikemita wasvika palevhel yekuti mushandi wehurumende anokwanisa kuubhata.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare. Vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vashora zvikuru danho rehurumende yeZANU-PF rekuda kuvandudza bumbiro remitemo panyaya yekusarudzwa kunoitwa mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice. Vagonese vayambira kuti izvi zvikatanga kuitwa zvicharamba zvichingoitwa nguva dzose bumbiro richingovandudzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vagonese.
Zviripo ndezvekuti zvavaroda kuita zvakadhakwa. isu sawana yeZimbabwe muna 2018 takavhotera bumbiro idzva rakavandudza masarudzirwo avatongi vese zvavo zvichisanganisira chief justice deputy chief justice najudge president wehigh court majaji ese anga akusarudzwa nenzira yakajeka nzira iri pachena nekuti kana pane munhu unofungidzira kuti anokwalifaya ane ruzivo rwokuita judge kana kuti pamajaji aripo kare panga paine mukana wekuti vanhu vanonyerisa mazita kwati isusu tanga tiri kuzviona sezvinhu zvakajeka zvinhu zvinenge zvakanaka saka chakazotishamisa ndechekuti rezanupf kuda pamwe vakaona kuti mwavanenge vachifungidzira kuti angasarudza kuita chief justice kana kuita mamwe mapositions angataura iwayo anenge asiri munhu anokodzera tava kuda kubvisa sistemu yatanga takasarudza savana vezimbabwe wodzosera sistemu iya inenge iitwa muchihwande muhwande chekuti purezidendi wenyika anenge akungodomba munhu waanoda zvisinei kuti munhu wacho pamwe haana ruzivo rwakakwana kana kuti basa racho haana torigona zvinenge zvichizonatsooneka kana munhu akaya kumaindavhiw tava kuda kuzvidzisa vakuda kusa kuvandudza mutemo isusu hatiwirirani nazvo pamusana pekuti mutemo uyu takauvhotera savana vezimbabwe ende hatidi kudzokera zvaimboitika kumashure zvokuva machingoisa zvigamba 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 patrauzi sezvakaitwa constitution yakare yakaitwa zvigamba zvinokwana kuita 19
asika vamwe vari kuti kavagonesa hazvingaita kuti munhu ari pasi anga achidoma munhu anezenge achimutungamira sezviri kuitwa kuti mutongi mukuru wematare anonzi adomwe nevamwe vatongi vanenge vari pasi pake
ndofunga ndopane kutanzwisisa ipapo chinhu chinonzi judicial services commission chinobatanidza vanhu vakawanda chinobatanidza magweta anodomwa nelaw society chinenge china accountant akasarudzwa namamwe maaccountant chozoitawo vamwe vatongi havasiwo zvakare vanodoma asi vanhu ava vanenge vachingoita maindavhiw ende kana pari panyaya dzebasa zvemutemo ndezvemutemo munhu unenge uchibvunzwa chete havasi vanodoma ivo vanozoonawo kuti vakaungana kudaro pauwandu hwavo voisa musoro pamwe chete kuti munhu anyatsogona ndeupi uyezve zvinenge zviri kuitika pajekerere vanhu vachinyatsozvionerawo vega kuti pavanhu vauya kumaindavhiw anga achigona ndeupi anga achitadza ndeupi hazvitombodi kuti uve mukuru kana kuti mudiki uyezve pavatongi hazivo kuti kana munhu ari iye akatanga kuita gweta anoziva kudarika munhu akazoteera mumashure make
saka bhiri riri kuendeswa kudare rini
pamutemo rakagadzirwa gore rakapera kapa rinofanirwa kutora nguva inoita mwedzi mitatu risati razouya kudare asi pari zvino dare rinokwanisa kuchida kutanga kunzwa pfungwa dzevanhu hazvisati hazvo zvatanga asi zvakuda kugadziriswa kudaro but isusu sekufunga kwedu mutemo usina musoro mutemo wakatoda kwavanoda kuunza iwoyo
vanokokera MDC team dare reparamende vainnocent gonese vari parunare muharare makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa-919 am pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kilohertz pashortwave
munokwanisawo kunzwa studio 7 pachannel zim muchishandisa dhikodha rewistek kubva na7 p m kusvika na9 p m
chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na11 p m kusvika na1 a m kana muri pawistek tsvagai chanel yakanzi chzim
makateerera kustudio 7 nepfenyuro inotema isina divira inorerekera muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe tavabvunza kuti kosei mari iri kuramba ichishayika munyika kunyange hazvo hurumende yakaparura mabond notes
hatisi kuwana maexport akawanda hatisi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeeconomy iri informal zviri kureva kuti mari zhinji iri kusekulata mumainformal channels haisi kupinda mumaformal channels saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yange ichitasanawo nematambudziko yekushomeka kwecash muformal system zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa informal economy kazhinji its a cash based economy and havana mabhengi akawanda zhinji zvacho saka mari zhinji munoona kuti inoramba iri kunze kweformal system. Uyo hatina maincentives aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuvhura mabank account uye vachisiya mari mabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Tinombonzwa zvichinzi zviri kukonzerwa nemaindia, dzimwe nguva zvombonzi zviri kukonzerwa nemachina vasingaendese mari kumabhengi. Ndozvinokonzera dambudziko here izvi?
Ichokwadi hacho kuti pane vatinawana vakati vandei vasingabhengi mari, but normally kana economy iri kufamba zvakanaka, tiri kuwana maexports edu, mainvestor ari kuuya, uye tisina informal economy yakakura zvakanyanyisisa, normally haifaniri kunge iri dambudziko. Inozoita dambudziko kana pasina maexports ari kupinda akawanda, pasina mainvestment ari kuuya, uye kana vanhu vazhinji vasingabhengi mari. I think nyaya yekusabhengawo mari kwavo inyaya yekuti zvakare hapana maincentive yanambodaura iya.
Asika ivo vemabhanga ava vachitambara vari kutioka vari kutadza kuwana dzimwe mari dzinenge dzaakweretisiswa vanhu, nekudaro havakwaniseka kurarama kana vasingati vanhu vabhadhare mitero yakati kurei.
Ichocho handoni chiri chokwadi, nekuti mabhanga makaona mabhanga edu muZimbabwe ari kuita mari maprofit akatwanda zvakanyanyisisa. I think banking sector muZimbabwe ndo one of the few sectors dziri kuperforma zvakanaka zvakanyanyisisa. Uyo makaona even ma non-performing loans avari kutaura ma rates ratios acho aderera zvakanyanyisisa kubva kuparurwa kwaita organization inonzi ZAMCO nereserve bank.
Saka pane chingaitwa here nehurumende kuti ikwanise kuwana chouviri kubva kune vanhu vari kuita mabasa avo vegava kana kuti vari muinformal sector?
I think chine chidiwa panodiwa kuti paitwe inonzi transitioning. Panodiwa mareform chekutangisisa, toda kuvapa maincentives. Makatarisa zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa, makatarisa even matax rate edu chaiwo chaiwo akanyanyisa kukwirisisa zvakanyanya, zvinoreva kuti mazhinji vanhu vari muinformal wasadi ekunge vachiformalize mabhizinesi avo. Saka hurumende inofanira kuvapa kuunza mareform anopa maincentive kuvanhu vari muinformal kuti vange vachirejesa mabhizinesi avo, uye kuti vange vachivhura mabhanga. Mabhangawo vachipa vanhu ava maproducts, mabanking products anenge ari customized kumaneeds avo, uye painewo maincentive kuti vange vachivhura maakaunti nekusiya mari mumaakaunti. Vakaenda kunana Asia, kune inonzi Grameen Bank model. Banking system yakadesignwa kucater for maneeds evanhu vanenge vari muinformal, ende iri kushanda zvakanaka kunana India nekunana Bangladesh. Saka zvinhu zvatinogona kunge tichiongororawo kuti tione kuti zvingashande here muZimbabwe. But nyaya yekuti tivape maincentives ekuti vakwanisa kunge vachivhura mabhizinesi formally pasina miripo yakakurisisa, uye pasina maregulations akawandisisa nenyaya dzecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha nhasi, tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche, avo vanoti mvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa munzvimbo dzakawanda, iri kukanganisa zvikuru nyaya yedzidzo sezvo vana vechikoro vachitombotadza kuenda kuzvikoro kana kudzokera kumba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vana vari kutambudzika zvikuru, especially kuno kumarural areas kwatiri kunoko. Mafambiro chaiya kuti vakwanise kusvika kuchikoro nekuzodzokera kumba kana mvura yanyatsonaya ari kunetsa, ari kutambudza. Saka vana havakukwanisa kunyatsouya kuchikoro zvakanaka.
Munozoita sei kuti mubatsire vamwe vanenge vasina kukwanisa kuuya kuchikoro vachitadza kuita zvimwe zvidzidzo?
Zvakatooma because timetable yedu yezvinezvi iri bloated, ine zvakawanda zvekuita. Saka kuti uzonyatsovawanira taimu yakasiyana neiripo kuti ukwanise kuvabatsira zvinhu zvakaoma. Asi anyweyo tinozongotiwo apo neapowo patenge tangokwanisawo tongokwanisa kumbovadhonzanawo kana masikati mazuva anenge asina kunayayai, tobudhonzanawo masikati chaiwo kuvabatsira maareas avangatatiavanga vasaririra kubva patavhune papapo. But otherwise hatine challenge chaiyo.
Asi semaonero enyu, hurumende ingaitawo sei kubatsira kuti vana vasanyanye kusaririra, nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafashamo acho anenge atonyanyisa zvakanyanya?
Ndinorayira kuti kune nzvimbo dzakaita panyika dzedu mafashamu zvavo haazonyanya kuwanika nenyaya yekuti dziri sloti dzinorasa mvura but tunzizi kuti ndo dzimwe tichiita sei tichivharira vana kuti vatadzi kusvika kuchikoro saka vana vakaisirwa kuti mafoot bridge munzizi idzodzo idzo vanokwanisa kunyatsouya kuchikoro vari vega vasina chinovakanganisa nekuti vanokwanisa kufamba vari sefi but pakaramba pakaita zvapataita izvo kuti kunzizi dzacho kana yangozara hapachakwanisa kuyambuka bekause hapana mafoot bridge hapanonetsa saka dei hurumende inokwanisa kuidentify nzizi idzodzo dzinovharira vana vaende kuchikoro kwavo then yoita sei yovavakira mafoot bridge vanokwanisa kuita sei kufamba
saka imiwo sevarayiridzi munenge muchipa vana ava dzidziso yekuita sei takatarisana nenyaya yemvura
kazhinji tinotokambeina almost every day tinototi patinoassembla vana paya tinotaura navo nyaya dzesefitidzo dzenyaya dzemvura tinotovaudza chekutanga kune mhenika kuti vana havafaniri kutambira mumiti havafaniri kutambira mumamunemvura dzinoerera uyewo kana vachifamba vanofanira kuti kana vakuyambuka nzizi vaende vafambe vakawanda kuitira kuti kana pane chinge chaitika kune umwe vamwe vakurudze kufambisa information zvafamba sei mune dzimwe nguvawo kana dzai dziri mudhuze nechikoro tinototeedza kuti varayiridzi vanenge vari padhuze vaya vakwanise vaperekedze vana vanosiya vayambusa vamwe nenzizi dziri padhuze enozoina plus vabereki wo totoshanda nevabereki chaizvo kutiko vabereki vatambire vana vavo zvikuru sei pavanenge vabva muzvikuru paipa vavatambira vayambusa nzizi voita sei voenda vodzokera kudzimba saka totokurudzira kana masabhuku toenda musangana nemasabhuku kuti masabhuku nokutiko nguva dzinoyambuka vana vasvika kuchikoro itai mekaishuwa kuti munzizi umu mune vanhu vakuru vanokwanisa kubatsira vana kuyambuka uyezve panguva dzinokumuka vana vechikoro mweridzivo zvekare kuti munge mune vanhu vakuru zvekare vanobatsira futi zvi saka pane dzinge pakunoita maticha nevabereki vanenge vakubatsiridza vana ivavo kuti vakwanise kuyambuka
munyori mukuru wesangano rerural teachers union of zimbabwe vacolin keche vari parunhare kumashonaland west province
makateerera kunhefenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930
kana pa 6065 ne15460 khz pashort wave yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Glanis Changachirere vanova ivo mutungamiri wesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Changachirere.
Wazviita ko Marvelous.
Tinoona muri muno muWashington uyezve mambogara kwechinguva zvii zvamuri kuita muno muWashington.
Ndine tsvakurudzo yandanga ndiri kuita yakanangana nenyaya dzekukurudzira madzimai echidiki ari pakati pemakore 15 kusvika pa35 maererano nekuti vange vari vanhuwo vanonga vachionekwa vachiparticipata mumadecision making and other political processes. Tsvakurudzo yandanga ndiri kuita itsvakurudzo yakanangana nebasa randiri kuita ndiri kuZimbabwe kuti tiri kukurudzira madzimai echidiki kuti vange vachiita saizvozvo. Saka pari zvino ndanga ndava kutarisa kuti kune dzimwe nyika vari kumbozvifambisawo sei. Pane zvatiri kuita isusu panewo here zviri kuitwa kunze uko kune dzimwe nyika dziri musub-Sahara Africa zvinoenderana nezvatiri kuita kuitira kuti tidzidzewo kune zvavari kuita uyewo isu tichikwanisawo kupa umboo hwedu hwezviri kushandawo kwatiri kwavari kuitira kuti tirambe tichikurudzira izvi remadzimai echidiki kunyanya kuti ringe richienda pamberi munyaya dzezvekuti vawanikwewo vachiparticipata mumapublic processes mumapolitical processes mune zvematongerwo enyika zvichiva zvinhu zvinorekognizwa at African Union level.
Muri kuona zvidzidzo zvenyu netsvakiridzo yamuri kuita zvichizobatsira sei nyaya madzimai echidiki munyika?
Ndiri kuona kuti inini zviri kubuda zvinopa chidzidzo kana kuti simbiso kana kuti encouragement kumadzimai echidiki kuti vasaramba vachizvitarisira pasi nekuti zvimwe zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti matambudziko anosanganikwa nawo nemadzimai echidiki matambudziko akasanganikwa nawo nemamwe madzimai vakakwanisa ivo kunge vachirwa vachisvikawo pazvidano zvekutora zvigaro zvikurukuru munyika dzavo sekupindawo mudziparamende dzavo vamwe vachinoitawo masineta vamwe vachinoitawo makanzura saka tsvakurudzo iyi ichangoratidza kuti madzimai echidiki vanofanirwa kutsungirira vasaora mwoyo nekuda kwezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo pari zvino asi kuti ngavatsungirire vagoramba vachisungirira kuitira kuti izi ravo rinzwikwe uye kuitira kuti mikana iyoyo igoramba ichivhurika kuitira kuti vagowanikwawo vachitora zvigaro zveutungamiri nekuona kuti zvinhu zvinenge zvichifambiswa sei munzvimbo dzavo uye mumatunhu avo saka ndingangoti inini zvandiri kubuda nazvo mutsvakurudzo iyi zvinopa yatinoti pachirungu inspiration uye zviri kubatsiridzawo kuti mune madzimai echikuru andiri kutaura nawo vari kuexpressa shungu dzavo dzekuti vagokwanisa kunge vachipawo mentorship kana kuti kufamba nemadzimai echidiki vari kunzwa manyukunyuku ekuda kuti vange vari vanhuwo vanopindawo mudziofisi dzezvamatongerwo enyika nekutongwa kwamatunhu
tombodzokera zvedu kubasa ramunoita muri kuZimbabwe munoshanda muri kupi uyezve muchiita basa rei
ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development rinova sangano riri kushanda riri mumashonaland central province uko kwatiri kushanda tichidzidzisa madzimai echidiki uye tichikurudzirana navo kuti vange vari vanhu vanewo chekuita kana kuti vanenge vachiparticipata munewo zvamatongerwo enyika zvamatongerwo ematunhu uyezve kufambiswa kwezvinhu munharaunda dzavo rinova ndiro basa rakanangana zvikuru netsvakiridzo yandiri kuita ndichiedza kubatanidza kuti ndione kuti pane zvatiri kuita kumashonaland central province pane here zvatinokwanisa kunge tichisheyawo nedzimwe nyika dziri kushanda nemadzimai echidiki chinhu chiri kuonekwa nemamwe mapoka andiri kutaura nawo kuti chakakosha uyezve vari kuda kunge vachitora zvidzidzo izvozvo kubva kwatiri kuInstitute for Young Women Development vachinozvishandisawo kune dzimwe nyika dzakaita sana Liberia dzakaita sana Sudan dzakaita sana Swaziland uyezve kunana Botswana saka ibasa ratiri kuita mumashonaland central riri kuburikidza iro nekusumudzira izvi revanasikana nemadzimai echidiki riri kuwanikwa richigamuchirwa uye richikurudzirwawo nemamwe mapoka
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Glanis Changa Chirere vesangano reInstitute for Young Women's Development Zimbabwe kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
wazvitako Marvelous ndinotendawo nekundipa mukana uno
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Rogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa dambudziko rekurodzwa kwevana vachiri vadiki kana kuti vasati vabva zera izvo zvaita kuti mumwe mubereki vaRodrick Mapfeka vekwaMurewa vanyunyutewo nekuona kuwanda kuri kuita dambudziko iri mudunhu mavagere. Vamapfeka, tinonzwa kuti vabereki vakawanda vari kutambira pfuma dzevana vanenge vachiroorwa vari vana vadiki. Imiwo semubereki, munoona sei matano yevaya ari kunzi ari kutorwa nevamwe vabereki?
Ichokwadi kuti isu sevabereki venyika muno tinofanira kuti tichengetedza mutemo wenyika, mutemo unochengetedza vana. Asi zvaakutirwadza nekuona munzvimbo dzatinenge tigere. Tichiona vana mwana ari pachikoro akunzi aroorwa nyaya dzomhangarwa kana kumapurisa hapana chinofamba saka tiri kuona mutemo wenyika hausi kusimbisiswa kusvika munzvimbo dzinogara vezhinji especially kunyaya dzekumareseva mitemo mizhinji inenge yakushanda kumadhorobha asi kumareseva kunoku inenge yakatiregererei uyezve sevabereki tinofanira kuti nguva dzese tikoshese wana nekuti wana ndonhaka yedu yemangwana
asi chii chinoita kuti vabereki
vazvipire kutambira pfuma yemwana anenge arorwa aine kana makore gumi nematatu, gumi nemana, gumi nemashanu.
Chinoitika chimwe chachona inofunga inyaya dzekushaya. Zvinhu zvakaoma munyika munomu zvekuoma ziya ziya. Saka vamwe vanotora advantage yekuti mwana wangu zvaatonzi akuenda pakanhingi. Havachachengetedze mutimo wavo kuti chezona anonzi ndiupu wachakati chega ndichopuhwa chinhu ichochocho. Wakukangana kuti wakuzvambara pamusoro pemitemo.
Imi mugere mudunhu remurehwa, dambudziko iro ririmwo here mamugere?
Dambudziko iroro takatomboriona mazuva apera aya zvakaitika izvozvozvo. Iri kutotenderera dambudziko iroro hariri kupera, ritorimo. Mwana wechikoro anotonzi aroorwa zvototishamisa. Saka dambudziko rikona rakatekeshera nyika yese kusanganisira nekurokwa murehwa.
Vabereki munosanganawo mungava mumatare mamunoita emisha kana mune dzimwe nzvimbo dzamune muchiungana, inyaya yekuti munombokurukurawo nezvazvo here?
Tinoimba rimwe gore gorapera tiri pamusangano wechikoro. Mutungamiri wechikoro akatotaura achiti tinofanirwa kubatsirana sevabereki kuti tiite zvinhu zvakadai, so tibatsirane kuti vana vasarorwa vari vana vadiki. Kana zvichinge zvaitika izvo tofanira kunge tichitora matanho ekuendesa nyaya idzodzo kumapurisa nekumatare. Asi tinongoona kuti zvizhinji zvinongoperera mukutaura kwevanhu. Kana iwo maorganizations chaivo anoona nezvivana chaikumbira kuti ava anodzika otsika nezvechikoro chaimo chaimo ogara vachitoota nevana vechikoro kuti iwo vanobatwa sei kana paitika tsaona yakaita saiyoyi. Saka vazhinji havana kwekuzonotaura nezvekuripota nyaya idzodzi. Vanoshaya kwakaenda kumapurisa vanonzi endai kumapata anoona nezveizvozvo. Saka vanozoshaya kuti ripota nyaya iyi pakutaita ichangobva kuitika.
Koivo vamugere nawo kana kuti vanenge vagere munharaunda, matanho apa vanokwanisawo kutora ekudzivirira dambudziko rakadaro, nokuti mubereki mumwe anogona kusazviona nenyaya yenhamo kana matambudziko amataura.
Vanhu zvavanofanirwa kuita sevabereki, vanofanirwa kubatsira wana sevana vadiki. Vakaona wana vachifambidzana vari vana vadiki, vanofanirwa kubva vanokasika kutoudza vabereki kana kuudza vakuru vechikoro nyaya iyoyo kasika kudimburwa isati yasvika pakuzoti vana vazoitana pamwiri wazatorana.
Mashoko amungasiyirawo vabereki semubereki?
Semubereki ndinoti vabereki wese vemuZimbabwe ngatikoshesei wana, nekuti wana ndo nhaka yedu yemangwana. Saka pari zvino izvi wana ngativakoshesei. Saka nguva inei tinofanirwa kuchengetedza wana mukuoma kwezvinhu zvakaita zvinhu. Wana vasanyengerwe, ngatidzidzise vana vedu tiri mumisha kuti vana vasanyengetedzwa pane kupuhwa kana kuti madhora 42 tuachiitwa sii. Wana ngavakoshese nyaya dzechikoro. Uye zvese vabereki isusu ngatidzidzei kuti kana paine chinenge chaitika tisatye kana kutya kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi anoita nezvakati. Ngatiendese nyaya idzodzodzo kumapurisa tomhanara kunyaya idzo kumapurisa nyaya yaitwa sezvairi.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamapfeka nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7. Onika izvonyu vateereri.
Tinokutendai vateereri, musare zvakanaka vateereri veStudio 7. Takenda.
Manga makateerera kuna vaRodrick Mapfeka, mubereki wekwamurehwa, muhurukuru yatava tichiita pamusoro pekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Muchirongwa chenyu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vanoti hurumende iri kuratidza kuzvipira panyaya yekuvapa mastenzi ekuvaka dzimba. VaInnocent Gonese vanokukira MDC team dare reparamende voshora nyaya yeZANUPF yekuda kuvandudza bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 zibandlela 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili hayi babevele beyiqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa, lapha kuyahanjwa ekhethweni la. Iphathi isibili ibandla leka izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana lalaphana. Ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandlaleli umnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokukhulunywa sokuze kuphumiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi nxa mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho kuthiwa yi-coalition yesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimfula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa ama-candidate abo kumbe labo babameleyo bengancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babikhona lapho bafake upresident oyedwa. Leyo mbonakani indlela elula abangayenza kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWelshman Ncube lebandla lakhe le-MDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe le-MDCT lokho mbonakani kungaba nzima. Kunzima ngaleyi ndlela Chris. Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube yinto elula ngoba zakuthi wena hayi ngama-MDC omabili hayi babevele beyiqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka uku ukuthi aqondise ibandla lakhe besiphi izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Chris, angisho bona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingqwele omunye umuntu owasukayo ebandleni le-MDC ekhokhelwa nguProfessor Ncube ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni bengathi ngisuke ebandleni ngasuka kupolitics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitholi bona ukuthi okwenza baze basuke kuyini. Kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqakathekileyo ukuthi nxa abantu labo abathi kabavumelani lakho ukuthi kube lomanyani bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini nxa bengabambananga. kumbe babone ngani kungafezi kanqabi bambeni nqabi bone ngani kungafezi kanqabi bambeni kungafezi kanqabi bambeni ubani lobani bebambeni njani.
Alo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kozombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa enguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva konqotsha kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
By-election yana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlangenisana ubuso babo lento okuthiwa i-violence bona kakhulu laba ababesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho ababekwenza athi sokukhangelane labo yibo abantu abangaba loku kuthedela thedela emuva. Yes, it's true. Kwakulabo violence laphana nalaphana abantu besethuselwa abantu bencitshe ukudla laphana abanye bephiwa ukudla laphana. So lokho kwakusenzakala ku-MDC yikho lokho sokusenzakala kanti sekuleli bandla. Yikho lokho njalo labo sebemele ukuthi bekubone kakhulu wona labo ma-virus labonye nje abantu abaningi abakhona ngale. Yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla kumele bethathe ibandla inyathelo bani. Entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcine phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protection kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nqa kungalungiswanga okunye okunengi nengi abasoze bangene kukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili ibandla leka izengifonyele khona ukuthi khona i-email laphana lalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ejikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobu kovu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethi ilanga lokhethe nxa ingafuna izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake laphana hhayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngayo ekhethweni hhayi zimpiwe kuphela.
Alo ke ngumnumzana Maxim Kandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besethi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngicabanga ukuthi umhlaba wogedikelele wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali kungabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha lwezemfundo ephezulu luyaphucelwa kakhulu ukuthi luchwayisise ngembangela le lezisitumela ezehlakalo eziyabe zikhona elizweni. Okunjaloko nokuqatha ethi sibona ukuthi amaqiniso nawo ama-sanctions alimaza enye zibhako uliqiniso nawo ukuthi ama-sanctions alimaza izisebenzi
konke lokho uma sithuthu sokhala.
Ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo? Aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus elikhalela.
I-150,000 vele ngokuyi manje nomncane kakhulu ukuthi ngingakushukumisa ngoba imali efunakalayo ukuthi sikhonde sina-180 million. Ngenye indlela kumele singabe badinga indlela zokuthi singatholakala njani imali kathi imoshakala ngani. Lokhu kuzasinceda ukuthi sikhulume ngomfutho nxa sisazi. Ingaza ke ngimshele kakhulu nongongoshi wezemfundo ephezulu ithi mina uphambanisile ngokuthi azilinde lokho, kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso esibili indaba yamasanshi ingayiphathe njani ilizwe. Mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho, asazi ukuthi uyaphumani kuleyo mpumelo, but siyikhangelele impumelo yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association, iZimta. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale eFilabusi, lapho engixoxa khona le sakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu. Yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hayi uhlelo luyahamba-hamba but ngalokho sokwenzakala kathesi, hayi izinto azahambi kahle. Ngoba le mali ayisekho ebantwini, hayi angithikela nto ehamba. Lokhu ngoba yikwenza nje kuphela okokuthi kuphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015, wawusithi iprojekti yakho yayikhona ukukuphilisa, kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona ungathengisa la wawuthola something. Manje kathesi hayi akusela muntu othe ethenga, hayi kuyeakwenza awusela nto ehamba kuyo. Akula muntu ongamthengisela, wonke umuntu akalazi, wonke umuntu ngokhala. Sokunzima vele kathesi, hayi sokulo mehluko omkhulu. Kala kwakungconywana sibile ngoba la wawuthola something kathesi, hayi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi singele sokuyi-100 ngoba lezana eziningi lezana, hayi hayi uyabuzinikani uyakuthiyathela imali yokuthenga ukulakho. Akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho. Ngoba uzafika omunye la kwelede, omunye ayenzeni, omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona, omunye la hayi 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 kudlala, akusena nto eyenziwayo, akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana, zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki elihafu yakusiqedi. Kathesi sengizohamba ngincenga abantu ukuthi heyi ngitshale sezikwanile thengani, abunye la suyathatha ahambe, omunye la athatha ahambe. Kuthi basihanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela, uhambe uhluphana labantu nje awusathengise.
Eyodwa yona uyithengisa ngemalini?
Laphana sasayenza $8 but alesizeo-7-6 ngoba ayabonke vele ongazi ukuthi 8 akusancedi. Bakhala kunjalo, so akuyafana lokuthi nje vele uphonge kwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge?
Laba sebefike zabo sewabona ukuthenga ngisho ukuthi vele sazini sezifikele zabo. Mina sesiphonge kweyenza athi zama ungani ngizakhamezi kodwa azila mali bayakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela, awulimi akulo okunye okwenzayo?
Ukulima maybe lo nyaka kungaba ngcono nje wezilisina, kodwa uyalima kodwa ungazi ulima uyakutha ngani. Uyawulimela ukudla kuphela.
Ngisho ukulima isivande imbhida, wawungalimi kanje?
Ngangilima, ngagcina ngimile amanzi, akafuthwa ngamanzi.
Lokheli ngelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi hayi kithi izikotho vele hayi azibi khona ngala bafake bakhona ngo-1989 akudla laphana. Ngabe sokubuya ama-election kwesitshela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasiboni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi fumasi maningi kakhulu. Kade kulinyiwe sibe kodwa konke kutotile kubomvu wonke nje indaweni. Sokuyelo nje indaweni akusela nto i-right.
Ngezinye indlela sokuzifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona.
Yeah, we are full. I have to unborn. I'm doing. I'm going to talk about Madame Marication. You don't have a table, but TV, Telegram, it will figure up on a Navy. Mind, I will lie on Kendall.
Go for all and Ali, I call Nirication. No Kachana left for gold.
Yeah, Atlas Kachana, strong man. You have the lap and up a. You are amazing.
Is it for your water, Zikinil?
Yeah, it's right. I've been in this right.
Ama Zelo na Anjan. Lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilaphosi umnumzana Ndumiso Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamile inkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena umongameli Mgabe usekhulile njalo iziphathamandla zebandla lakhe lezanu PF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ewa ukala ingathi mina isi abantu bafree kwenza ama observations. Njalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi. Perhaps the solution is ukuthi sikufake ku constitution ukuthi manxa umuntu so abani. In any case, we are not doctors in ukuthi singamthethi kasenelisi. The only people abangamthethi kasenelisi laye akwamukele kumbe angakwamukeli ngama doctors. Thina we can't say to an individual uyagula wena sokumele uyekele. Even isemsebenzini, emsebenzini is a general work. It's illegal ukuthi mina company yamtshela ukuthi ngiyagula. They can send me to a doctor. But mina ngokwami engizibonela ukuthi ngiyagula. Ama observations mina ngiwali because ama individuals are free to make ama observations njengokwenza. But mina I believe ukuthi izinto zonke kumele zenziwe ngokusemthethweni. Any other action engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional. I don't believe in performing on doing unconstitutional means. Mina I believe ukuthi where people believe ukuthi upresident abezanu PF once the majority believes ukuthi hayi kasenelisi they remove him ku-Congress.
Nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhube.
Imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatshintshwa. Ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa zonke. Njengabantu beZimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole 93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle. Nanku sesisebenzisa imali ye-America. Imali ye-America seyasihlupha sesisebenzisa amabhondi. Nanku akusela mithi ezibhedlela. Konke lokhu kuyasidengisa ukuthi kubuswa umuntu ole 93 years. Yinto embi. Ngakho ungabe usemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukhonside sikufake ku-constitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo. Kungani emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi. Lesi yisifundo okufanele abantu beZimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafele esikhundleni sengathi yimonaki or yibukhosi. Kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itshele omunye.
Mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hayi ubaba umgabe usekhulile.
Bengimlalele kuhle uthi yena lesi yisifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sitshintshe umthetho. Fine, awutshintshe kumthetho okamanje awukatshintshwa phela umthetho. yiloko ngamaassumptions nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho abawutshintshi umthetho ungatshintshi umthetho abe sesalela sekutshintsha umthetho then lamnda iwill start pointing fingers but okakathesi umthetho phela ukatshintshi it's like ukuqambe le ndastry uthe ingakwanisa 65 years but iyahlala phansi kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire kasakho sekusokuretire sesifikile uma ngiwazi umthetho ngethi angingakwanisi 65 but uma sendikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi but okwakathesi ezimbabwe asilakho ama-emotions zama-facts vele kuthi yena because ama-facts are very stubborn ama-facts athena he is the president the law allows him to the president if you want to remove him we can only do it having changed the constitution but we haven't done that so far
hayi isikhathi sesingasavumi ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Nkomo uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu
yeah uza ukuthi abantu bezana uPF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo kusengisa ukuthi ikusasa ngentsha ikusasa ngeyouth ngiyathandile kakhulu amagama amalengu engithemba ukuthi anike abantu abancane bezimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungeleukuthi
bazisithe leyo-ke bekuyingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama-birth certificate. Sebengene kwenye i-subject. Ngathi ngicela lingi-inbox abafuna ama-birth. Omunye lomunye wentshe ukuthi hayi mna nilesikwerete esibhedlela, nilesikwerete esibhedlela. Bayakubambela i-birth record manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngiyelokuzela. Nge-constitution, I think sathola maybe abantu abangafika kuma-50 labanye abalamaphahla abazalwa nge-operation abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayitsha bengalancwadi zangapha kodwa banama-birth record awe-South Africa kwaba labanye abazalelwe empilo abanye e-central ngasengenza-ke i-appointment ngahamba e-central hospital basebesithi bona no akulanto enjalo so kutsho ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo mama Tofa bayenzeni balahle amaphepha ngasengisithi hayi khonokele ukukhulumayo ngathi ngingakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu-3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu so ngasengisithi kuyini esingakwenza-ke ngingayenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana labo ababelethe esibhedlela basebesithi hayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthu zalukhweza ephalamende. Iphalamende izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna kukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile uyabuza especially ngama-Wednesdays khonaphana sibuze u-Minister of Health. U-Minister uyakuphendula esithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu lalokhu but engikufunayo yikuthi uminister athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibhedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika ilungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana. Because okwenzakalayo kwesinye isikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga. Njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe, kuyabe kuyisporti or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport. Especially ngayo labazali abangala lwazi oluningi kakhulu ngezinto, ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede.
Abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay, bangangifonela inombolo zami ngu 072-303-355, ezinye njalo ngu 0782-745-859. Ngicela lingifonele ntambama and akula lutho abamele balukhiphe kimi. Ngicela uhle ngiqonqosele khonoko abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku-birth certificate, babhadala ngapi komsitheli khona ngale njengoba la ngikhethela ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudlolu hlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi, ngibona ingani sizaba nenala kulo mnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi i-SADC ilohlelo olubuyayo okuthiwa i-statelessness, abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala ku-SADC region umele abe le-record. Njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi se-Gugurahundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba le-problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane, sizama ukuthi siqoqane, sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Ha, sibongile Sithandekile, ubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva, lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com, kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.